ndingati tauya kumisangano ye IMF ne World Bank vikuru zvebank Dr. Manguja nevamwe vestaff yavo tine machief executive officers emabhanga edu ekumusha ZB, Agribank, Standard Chartered, Barclays Bank ne wakati wande wari kuno FBC wari kuno ino ndauya na permanent secretary wekuministry wekufinance tiri kuno chinonyanya kutiunza kuno imameeting eWorld Bank na IMF senyika tiri nhengo yeWorld Bank na IMF so pamameeting aya patinge tichisungirwa kunge tiripo asi izvo tinonyanyowanzo kuuya tine delegation yakati kuti ngechekuti panoita misangano yakawanda tingati maside meetings ndiyo nguva yatinosanganawo nemafinancers anobva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawani herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekupereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity kubva kuchina kueurope kuamerica nekuafrica tinenge tiri kuno kwesvondo rese
asi kavachinamasa muri muno panguva po zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari takanzwa kuti kwakutoshandiswa ikowo mari dzakadai semaranzi nezvimwewo zviri kufamba sei panyaya dzemari idzi
zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kunde kubedze zvinotora nguva icho ndinoda kuzivisa vateereri ngechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba tikatora production yegold ndinoona inini ndichipinda paministry of finance muna 2013 nyika yaiprodusa 12 metric tons yegold gore rapera takasvika 22.8 metric tons tikaongorora futi kuplatinum tinoona maproduction ari kukwira tikaongorora kuferrochrome zvimwe chetezvo kunickel zvimwe chetezvo kuagriculture gore rino tine maguta atisatamboona nyaya iyo wataura iyo yecurrency hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri keshi.